vanozira Harare, vanozira Greenville. Saka mufinza shopping center hapane tsvina inotyisa. Vanhu vanongouya vachigamba garbage. So inyaya yanga ichidzibata ende kanzuru haisi kukolekta because kanzuru yavhiringwa nana July moyo vanongodzinga mameya kunge vari kudzinga vashandi vavo. Saka nhasi tatiri yatipurine mapurisa takatoataurira. Tatofamba tatakina nituye dhobva tetitan dhobva vauya kunge vane masari vakati hatibvai makapfekerai matisheti eyero tikatiko tisheti inorambidzwere pakukirina hatina dzimwe hembe kando yunifomu yedu so tazoita gakava tatazoona kuti tiregai tingopedza basa redu tibva tatozobvisa matisheti kwakuzopedza ebasa rerya.
Mune matanho hamuchatorawo here ekupikisa danho remapurisa irori rekuti mubvise nhumbi dzebato renyu?
So chipiri hwudzi yapera ndichatonyora matsamba ekutobvisana navo kuti muri kuzviwana kupi zvekuti munhu anonzi hafani kupfeka kala yakavhiki ino chaiyo muparamendi taatitsinga tinhu vakatsveka kala eyero tatie tinoti vanhu veudzvanyiriri rebano pf siyatai nekala yeyero ikala yamwari ikala yebhanana ikala yezuva ikala ye so musaite utsinyi ndozvatoda kuvaudza mapurisa iwaya zvichapedzerana kumatare.
Asi tichiona Honorable Beauty kuti imi munomirira Harare East inenge ine vanhu vanobva kumapato akasiyana siyana, zvanga zvisina here kunge zvakanaka kuti mungoenda kunochenesa nzvimbo musina kuita ruvara rwebato?
Pane vanga vakatowanda. Kana mukatoona mufananidzo yataisa paTwitter panotori vanga vaine matisheti ezanu pf. Saka hatingagoni kuratidza munhu anouya akachipfeka zvaada nokuti vauya hatina kuvataurira kuti uyai makapfeka zvakati. So ipapo tikadaro takatorera kodzero dzavo nezano ngavauye because ini ndakasarudzwa nevezano ndakasarudzwa nevemdc ndakasarudzwa nevetriple c ndakasarudzwa tiri so tatoisa kumagroupu emagreenville residents associated iwe uyaite chitambe tambe tikline sipi yedu tikline pakamfinza ini tatitakwanisa kuita kutaura kuti munhu uya ukakufekerero kwerekwarakaraka izvo handikwanisi kuita ndondendatorera kodzero dzevanhu. So pane vanhu vakatotopawo matiheti, pane vanhu vakatopekawo zvitsvuku zvamontora, pane vanhu vakatopekawo zvepepo zvamatadira erinda izvo tikwanise kuvarambidza